Ndevi ziri wana mna January mimi pandai mna January ndaka samanda kandi ramba andi ramba banda zumzuker ramso 3 March chono da time yakure baji chinetsana ndivandaenda kwanga ari pepe bedridge mama ko vatora nai vakata no gadzirisa nai tata gadzirisa na pepe tapedzo gadzirisa nako kwandakaita na Samantha takadzokerana patanga kuwirirana chitasei tisati enda kuvik fos pane munhu akamufonera nevhidhiyo ko it was a sandy abva daerafoni abva akati vana ati kunhee shamwari uri daerafoni uchikara ndianongochitaura naye chikanzi aakata ega ndambokata foni ati aho iri bhoo kubva ndazotora foni yaye achiramba kundipa paswod nobva ndazoisa paswod yangu yandakaheka obva ndavhura foni yake obva ndaona kuti that guy wanga achitotaura naye is a guy wanga achitodanana naye ikatoti send me your pictures ndina kuona the guy abatinotumira mapicture ari pakawasha asi ndirikugeza mota uri kudzoka nhasi here kwezi papanga akangouya kunyaradza obva ndanetsananetsana naye after the 2 minutes ndobva ndazomuregerera ndamuregerera zvazvapera then ndapedza kumuregerera paipai tikaenda kuvik fos tikagara tikaita sei tadzoka ubva kuvik fos ndaingeja naye paipai kubva tatonzi tikunoona tete vake wasupose see anti vake 4 weeks back abva anditi takatogara paimanheru kanzi aona iwo handichakuda handicharodana newe because of abcd chiao ndizvo iri bhosha mwari yangu bandarara mukana makusiyana abva amukainet hasha hasha chitasei ndopaipa wakatanga unifonderafonera uchitafadzo waroveri Samantha ndobva ndatomurapisa ndatoenda nai kubrodio medical center abuda zvekuma 6 wire nchimurapisa mande ndobva ndatomupa moto yangu tuesday wednesday thursday friday abvanisungisa vatenda kukoti saturday makuseni vatapiwa bail chipidza kupiwa bail obva ndanono fanira kupiwa bail ndanoita sei vatatanga kutotaura tese bhoo ndakamutengera iwachi maperfume tumagudzigudzi tunongodhura totete kuti munhu aite sei aone kuti amusori ndapedza kumupa tumagudzigudzi totiya akabva enda kubedbridge ari kubedbridge ikoko nandatoti no kona iwewe ndaakutokutengera mota iwo at this juncture zvanotengera mota ndati abva atopiwa mota kubedbridge ikoko yanandatenga nemaagents abva atotanga kufamba nemota saka wednesday last week manje azitanga kusabatika manje imwee kutangatanga kusabatika manheru imwee vanati kunhaye wangu indausiri kubatika ndikanangogara kuti pamwe mufesi wewo waimbodanana naye because mufesi wepadhini paanogara asi vadzokerana vanava because asi kubatika ndandafonera mufesinati kunhaye shamwari ndakakuti chii about Samantha the guy suddenly started talking everything zvaavichiitika murelationship yedu kubva vik fos up until to date ndandakata foni pepe ndopa ndakarova mota ndandaenda kuvik fos kubedbridge ikoke masikati ndakasvikakuona 1 AM because anga asitori mubedbridge angatori some 100 km from bedbridge ari kubasa kusvika paipai abvara mbondoona ndisamandashuvashuvaere anzi hanisida kuone ndo andadzoka kwaharari ndanoenda kwagutu ndatotengera mama wake kagrosari kemari yakati wandei ndandasiyira mari ndakati mozonomuona bedbridge ndavapa $50 ndandadzoka garegare 2 days ndandataura namudhara wake vatuyaundione ndikanovaona kubhindura ndakadzoka ndakanoona tetezi yake chitungiza vachina kuti aifanira kuona vabva ndavaona vandadzoka padhini anditi tadzoka padhini paipai anditi zvapera apa mudhara wangu aimufonera everyday kugazi yangu aimufonera everyday munhu aminozva aingoita mumwe muitiro waingoita nansiri kunzwisisa saka iyo uyu munhu uyu is everything okay ndandangozvisiya ndangangozvibrusha off nezuro abva waya tataenda kukoti taenda kukoti kwake ndotoshamisika munhu atoya nepeace order waya nepeace order hei peace order haanichatoda kutokuona padhuze kana kutasei kana kutoti mugumhe kana kuti ubate kana foni yake uchingoscrolla paanenge achikuradza something anga asachatode anga atondivenga ipapo ndabva kukoti kwekezikanzi munodzoka vandapiwa masummons nainvestigation officers kanzi samanda nemapepa akabva nawo kubedbridge atanzi tikusevhe ndikati hoho ndichaona natikofu ndandaenda kumba vana samanza ndakapaka at a distance but ndichiona pane gedhi ravo ndakapaka at a distance ndakapakaite distance kudaro ndoba nabva ndazo akazouya kuma 5 nesista yake aya kuma 5 nesista yake haana kupedza 10 minutes ari mumba that guy uya uye ndakabva ndamuziya ka nemota yake yaakamhonitumira anga ari pagate panasamanza bado mutoro bvaenda yose kuloji hamene kwavakaenda ndandatomufonda ndati bati iwoona iweyoka une mukadzi and ava vasikana ava vaka vanenge vatori vanhu kuti tichida kutotaya navo life andoona vakadya mari dzedu vakaita sei vakaita sei iwo then ndopaunouya uchiita zvauri kuita usadaro vatanga kudonifopotera achitaura zvaanoda he ndinaye titsvage uya patiri itasoitasoitasoitasoita ndanati orit iri bhoji iri bho mudhara asi makuseni andamuka samanza abva atanga kuramba achifondera fondera bradha yangu nekumba kwedu achiita sei achiita sei of ichinini nezvero manheru when I realized kuti zveshuwa this person is sleeping around again ndakanati nandichada saka ane mari yangu yanga atori nayo kusvika ma2.3 kati uona iwewe from the onset paukaona kuti wauchada nezvangu you're not even supposed to accept goods from me ende pamwe tikaita isina tozombosvika pakutaura kana kusvika pakunetsana kwati kutoita izvezvi you took goods from me and that meant kuti nini you were giving me hope kuti there's going to be us somewhere somehow someday but after ndarealiza zvemupesi uyu handichada that's when I had a few clothes of her ndovanaenda kubasa kwazvo ndovananozvisiya nemapiritsi nemachichi zvavaitora kubasa zvimalubricates zvimachii ndovanavaudzanati ndovanetsana nani nemunhu uyu izvi ndo zvinhu zvake ana mai vekubasa koke pavaona kuti kune mapiritsi vati mapiritsi aya nemalubricants aya nemachichi ndezvekubasa kaivi vobata saka iwo wazviwana kupi tada kutokusungisa nati mai zvinhu ndozvipiwa nasamanza ndopa wabva wamufonera zvikanzi uri kupi hamene kwaataura obvaisa foni paloud nopatanga kuwadza zvikanzi ndakutosvika kumba ndaenda mutown daenda kuhighlands police zvikanzi daenda kuhighlands police pane mareports ada vatominyepera zvikanzi pane mareports ada tongotarisira wakanyora zvisiri izvi abva ari it's fine I can come ndomwari abva ndabuda ka ndikada imy excuse ndovanasiyira nhamba vandabuda manheru not manheru saka mota iya yazongopfuurani pamberi pangu zviri superstitious zvekuti yanga ichimhanya ndovandatanga kuiteera ndichiiteera ndovandasvika naye kumbare saka vandaona mota iya yakuenda kumbare that's when I realized kuti vanhu ava vari kuenda kumba kwanani kwana samanza andiona vandati iri bo pese apa mtalking to the sisters naiye pfani yemwe anodzifadzai the first born tikuonesana kati tikutaura zvatikutaura vachindipopotera vachita sei vachita sei iye samanza achitaura zvemapayment plan and all that nini kati it's okay nini chanongoda mari yangu and probably pamwe newachi yangu yandakakutengerai because inini I was buying you nditoko kuti things are going to be okay owachi ochi zvikanzi it's fine ndivachituka to saba ndazosvika pagate pavo manje ndasvika papa road pana Simon Mazorodzi ndamuona ene kamunin'ina kake kafadzi kakepi vari 2 zvapandapandati kosamanza zvofamba sei wakandiramba kutodana ne nemurume wemunhu here orait chinduza kuti kuita sei nezvemari abva atanga kumhanya atanga kukandakana matombo ndopandapa ndatoti imbomira samanza anga asitoboda kunza zvekumira nekuda sei sei inose munhu wanga ari his emotions and feelings nanango ridza puti panga vari ipapo ndichishudha pangavakabosanga vakaita vakabatana nekamunina kake vakabata musoro ndobva ndazomutsa mota ndobva ndaenda kumazoe inozvina ndaenda kubhindura saka apa inozvi pane munhu andakamirira mubhindura ndoda ndipe a few things because kumba ndatobva makuseni ndichitovaudza kuti handisi kudzoka chichichi ndakavaudza ndichitovabva ndaivanyepera kuti ndikuenda kuchina kubasa tova napa ndangoenda kwakunonzwichi naenda kubhindura kunoka ndisa kubhindura iziso ndiri muna popgam munyame pane mufesi wangu wandida kuona ribova Frederick ango ndiona chete ndovandarova mota nadaenda kubhodha kumaundaro ino ndotipa panozokwana 6 o'clock I think ndinge ndisachatowaniki ndaenda I know I acted out of emotions, it's wrong, and but I can't put it in the house. After everything that I tried to make things right, and I drive as Zimbabwe, yes, and I can walk good, and I can think I'm going to get grocery $200. I can buy the Ramino, I get fees. I can see that 6,000 rands. But I'm going to buy the one end of the beach last week. I'm still at 6,000. I'm going to die. I'm going to buy the one end of the beach. I'm going to buy the one end of the beach. Vanoona tete vake kuchitungidza. I really tried everything, and the way that she was now acting, those was kuti ndikwanise kuwedzera hasha, because inini when I talked yesterday to my brother Nyasha, nadidwangu futi vamwe vechituu vakatoti tichafadzwa tichimusiyana nazvo, ndakatoti she's not the last born of the world. Vasikana vakazara and Samantha angazi nombonyanya naka zvokuti ndikatozonzi ndapengeswa, but munhu wewe kungoti you know munenge makaklika and like that mi makangoklika makango zvichifaya muchiwirirana. Saka itimes unongova kucalculate uchiona maoptions, and I got just last month patotal jobs, I got a job USA paya patatozienda kuvipose, ndichitoti I've got a new job, but I'm not willing to go for the job because I'm not willing to go for the job because and sanda rorana newe. I can only leave Zimbabwe and rorana newe and charter so that you follow me in a spouse of visa. I turned down the offer. Leaga ziaga ngondi ya ita kuta fad. Since I ziaga udi ani smooth smooth aru ita kumbako agi. Amen, man. Usara zilbo. I know that kangani sa and the charter and the di and WhatsApp aja. I'm really sorry. May you please forgive me. I know I was regretting, but I'm sorry. I was just too much into my emotions. I tried a lot. Baba Nani sana Samantha 3 weeks back. We should go to Nas. That time we married. We should go to 3,000. In the 3,000, the katanga kuda wi flash. Chirubani mu mskana kana kana nge pokelo. Anogona kutomboni pa benefit of doubt kana for a month or two because mari iyo yakawanda, but yese yange ngori mari yedamage control hama dzake dzese pana vanosina kuisira airtime ndichitaurai na Samantha itaiso. But the way she was now treating me and also zvekuti munhu anozosvika pakuti anokudhambira imarried man yaflanka life yako amisa zvinhu zvakawanda zvinonditira mushe. As the night is in group for Mama, the Divan, the Kanganis, Kangans of Sangaiti. Nezuro JJ, I'm going to pay, and I have Tinderam Town, the Kanda Marino's got my 2000. I was just frustrated. Sakaka, how you pick a good one? I'm going to Pango, manage chief. Sakato Mundi relief for a few seconds. Vandazungu shika pari nasi. Saka papa I'm in Bindura. Mota yangu yandinayo yakakwanisa kungobhadharwa kana a small amount yekuti ndokwanisa kuyambuka.